Mutungamiri wenyika vaemason Mnangagwa vanoti chido chavo ndechekuti zvicherwa zvunze mari inosvika mabhiriyoni gumi nemambiri panosvika gore ra2023. Vamunangagwa vakataura mashoko aya svondo rapera pakunyoreranwa kwechibvumirano chekuchera lithium pakati pekambani yekuchina yezhejing hayu cobalt neekuaustralia inonzi Prospect Resources Limited. Kambani yekuchina yakabhadhara mari inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nemaviri kana kuti 422 million United States dollars kutenga mugodhi uyu. Mugodhi welithium uyu unonzi Acadia Mine. Asi mubvunzo une wakawanda ndewekuti Zimbabwe iyo yakakomborerwa nezvicherwa zvakaita segoridhe, lithium, koromo, mangoda nezvimwe sei isiri kukwanisa kunyatsowana chouviri kubva mazviri. Nyanzvi munyaya dzeupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti
investment yatiri kunzwa iri kubva kuchina inopfuura 400 million dollars iri kuuya kuinvesta mulithium. Tiri kuona iri game changer, ichashandura upfumi hwenyika yeZimbabwe nekuti lithium products dzosanganisa mabatteries, electrical motor vehicles ndiyo yava kunyanya kuita mukurumbira pasi rese kunyanya kutungamirwa nechina. Tinoziva kuti nyika dzanga dzine oiri kunyanya pari zvino ndo dzine mari ine mukurumbira. Asi oiri inoshandiswa kufambisa dzimotokari. Nao lithium ndo yaita kunzwa kuti ndo yava kudiwa zvakanyanya chifambidzana nemamiriro ekunze tichirwisa climate change. Saka zviri kureva kuti Zimbabwe ine mukana wekuitawo nyika ine mukurumbira pamari pasi rese.
Vaenderera mberi vachitiwo nyaya dzeuori ndidzo dzinogona kukanganisa budiriro iyi.
Pane maoko emakudu akawanda muZimbabwe anoti pauya mainvestors akadai so oonekwa abata matepa tafura paya akuti ndipo 10% ndipo chakati. Takazviona pakauya vaDangote vakanga vaya nemari yasvika 2 billion dollars vakati we mean business. Asi mukufamba kwenguva takazonzwa kuti vakazopera rudo rwekuinvesta muZimbabwe vakadzoka nemari. Kune vamwe futi vatisakwanisi kudoma vakanga vauya futi muno vakazotiza vakaenda kunoinivesta kuZambia vanzi tipei ma 10%. Saka tiri kuti kuhurumende ngatisiyane netsika nehosha iyoyo yekuteera kuda kunopiwa 10% pausina chiwashanda. Nyika yaramba ichingodzoka kumashure. Tine mari dzose dzaanotyisa akadai so anokwanisa kubatsa kuti nyika ichinje overnight.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara ava anoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti
nyaya yekuona kuti tiri kuita process zvicherwa zvedu kana kuti yatingati value addition tounza industrialization around maminerals izvozvo zvazvisiri kuitika. But fact yekutoti tine zvicherwa zvakawanda itori opportunity yekuti tikwanise kuita natural resource industrialization strategy. Takada panyaya dzelithium zvakutorawo kuti tinofanira kunge tiine ma lithium processing plants muno muZimbabwe. Izvozvo zvinobatsirawo zvakare kuti tikwanise kuretaina more value kuburikidza nezvicherwa zvedu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vanotiwo zvakakosha kuti pazvibvumirano zvakadai hurumende inyatsobuda pachena kuti zvinofamba sei nekuti kazhinji pane mute wakawandisa.
Ndinofunga kuti kunze kwekutengesa nyika yaifanira kuita mubatanidzwa wepakati pemakapani akazvimirira ega nemapazi ehurumende kuti isu tinge tiine chekuita nemigodhi yakafanana neiyoyi. Pane zvicherwa zvakawanda zviri kungobuda munyika munomu asi nyika ichikwangwa yakudai.
Ko mari yatingwa nayo mugodhi iyi inoratidzei chaizvo? Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti
Kutengwa kwemugodhi weAcadia lithium mine uri kugoromonzi kubva kuprospect resources yekuAustralia nekambani yekuchina inonzi Huawei kunoratidza chiedza maringe nekubudirira kweindustry yelithium muZimbabwe. Mari yatengwa nayo mugodhi ye422 million madhora ekuAmerica imari yakanaka sekuti vatengesi vakashandisawo mari inosvika kumamiriyoni 26 crore 26 million ava ova tenga vachaburitsa mari inodarika bilioni rimwe chete kurova 1 billion kuAmerica. Kureva kuti mari iyi ndingangoti yakanaka.
Panyaya yekuti Zimbabwe iwane chouviri pane zvicherwa, vaboroma vati
zvange zvakanaka kuti kambani yekuChina inonzi Huawei igadzire mabattery aedzimota aya muno muZimbabwe, kuti vana vemuno muZimbabwe vawanewo mabasa uye nyika yeZimbabwe, upfumi hweZimbabwe ubudirire. Asi tochitarisa pakuti zvimwe zvezvimwe zvinoshandiswa kugadzira mabattery elithium aya zvinenge zvichibva kunyika yekuChina, uye nyika yeZimbabwe haisati yava tingangoti nemotikari dzakawanda dzinoshandisa magetsi ayo anonzi maelectric vehicles pachirungu. Zvireva izvona kuti zvese zvaigadzirwa nekambani yeHuawei zvaizopedzisira kuti zvabuda kunze kuenda kuChina.
Zimbabwe iri kuedza kuita chibvumirano chakadai nekambani yeZimplants kuti ikone nzvere zvainochera isati yazvitengesa kunze. Asi izvi zvave nemakore akawanda zvichiedza kuitwa kubva mushakabvu Robert Mugabe vachiri mutungamiri wenyika.